Vamunangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. Vamunangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvuwa chidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services to its residents. It is most unfortunate that the achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. These optionists have no affinity to improve the quality of life of our people and instead continue to abuse their public positions for personal expediency. This trend should not be allowed into the future.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandiende kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo rezanupf kumakanzuro emumadhorobha neekumamisa, vachiti makanzuro mazhinji yanga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba, avo vatiwo ava oni makanzura eHarare aine hanya nenyaya dzebudiriro.
Mashoko echokwadi, ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemakanzelas, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta, sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa. Tinofunga kuti kanzo inofanirwa kutarisisa nyaya yekuti inokwanisa kuwandudza sei chimba chakavakwa munguva yerodhisha, inokwanisa sei kuwandudza magariro A1 vachishandisa maresources avanawo.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanoda kungosvibisa mapato anopikisa, vachiti bato rezanupf ndiro rauraya makanzura akawanda munyika kusanganisira kanzuro yeguta reHarare.
So zanupf interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvichakonzera kuti izvo city ino itadzokuita vertical city. Kunyange tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko, vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dhesemu recently makawana papomona. So ivo ndivo dambudziko, kusika zanupiyofu yaenda hakuna rimwe city rinomuromo Zimbabwe richaita vertical city or town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane vari zvichizovhota ofisa zanupf. Ndotinge tine taundi nemaguta akanaka akachena anogarika.
Vamunangagwa varumbidza vachitausa muzvina bhizimusi aida nyika yake. Vakurudzirawo vemabhizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika, vachiti izvi ndozvaitwa nemushakabvu. Vamunangagwa vatiwo kune vamwe vasingadi kuona budiriro yenyika pamwe nebudiriro yehurumende yavo, avo vavasina kudoma nemazita. Vatiwo hurumende yavo haidi zvemirizhonga uye inoda kuti vemabhizimusi musi vauye kuzouchika mari yavo munyika. Mumwe mugari weMuHarare Makasper Jeff vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru, vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti ava ari mutungamiriri wekutoti vakatombodzitungamirira semagariro atakamboita navo tichigara kuno kukishen rwedu rwepakose, vakazoita MP mukambozuma vakazomutungamirira futi Harare chaiyo. semunhu anga ari munhu mukuru kutoti ah sezera ravo vakatungamirira Harare vari mwana mudiki zvekutoti haachindi chekungoti taraskigo yedu asi tinongochemonitarizwa tinongoti ngavazorori murugare
vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambozuma ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984 vasiya mudzimai Spiwe Chidhawo nevana vatatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.